manera kanaka muri yeZimbabwe ino istudio 7
tishitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina ndira 18/2024 makateerera ku studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ine ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaema seNomunangagwa votsvaga rutsigiro rwokuti vapinde muUnited Nations Security Council kumusangano wenana Aligned Movement. Asi vanopikisa vanoti havana kukodzera kutora chigaro muSecurity Council sezvo vari kupomerwa mhosva dzekutyora kodzero dzevanhu. Dare repamusoro romisa hurumende iyo inoti yakatumwa nemutungamiri wenyika vaema seNomunangagwa kudzinga dzimwe mhuri papurazi riri kuNorton. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaema seNomunangagwa vari kutariswa kusimuka munyika nhasi vakananga kuUganda kumusangano wenana Aligned Movement. Vachitaura nebepa naure Herald mutauriri wavamunangagwa vaGeorge Charamba vati kumucheto kwemusangano uyu vamunangagwa vanenge vachitsvaga rutsigiro kuti Zimbabwe ive nhengo yeUnited Nations Security Council kwemakore maviri. Asi vanopikisa vanoti vamunangagwa havana kukodzera kupiwa chigaro chakadai sezvo vari kuvapomera mhosva yekutonga nedemo. Security Council ine nyika 10 neshanu. Panyika idzi shanu dzine masimba dzinogara dziri nhengo asi dzimwe 10 dzinovhoterwa neUnited Nations General Assembly. Namwe ine nyika 120 asi kumusangano uyu kune nyika 93. Dingindira remusangano rakanangana nekuedza kutsvaga nzira dzekugadzirisa matambudziko epasi rino. Mumwe mukuru mubazi rezvekuburiswa kwemashoko muzano PF vafarai marapira vaudza Blessing Zulu weStudio 7 kuti Zimbabwe yakakodzera kutora chigaro ichi.
Isu seZanu PF tinoona zviri zvinhu zvakakosha kuti Zimbabwe kana imuka vaimwe ipi nyika yemuAfrica tinge tine nyika inomiririra zvinofungwa nezvinoshuvirwa nevanhu vekuno. Mukati meSecurity Council.
Sika vanopikisa vari kuti hapana chakaipa kuti Africa imiririrwe asi kwete neZimbabwe iyo vari kupomera mhosva yekutyora kodzero dzevanhu nekubirira sarudzo zvemhando yepamusoro-soro.
Zvokuti vanopikisa vanenge vachiti hatifanirwi kunge tiriko, hatifanirwi kunge takadai nenhau dzekuti pamaelection pakanzwai idzo dzangova nhau namakuhwa. Nyika haifambi kuenda mberi namakuhwa. Nekuti kana pane chachakaposheka kana chakashoreka kwavari paelection, ichi tanga tichichiona nekuwanikwa kwavo ivo vakaenda kumatare, vakateera matanho aripo pamutemo anoratidza kuti ivo zvavanotaura ndizvo zvakaitika pamaelection.
Vanotika vakatadza kuenda kumatare vachiti anofamba nedivi rimwe chete segakanjika.
Kutadza kuenda kwavo vachindoita matanho awa, vachizoda kugara vakataura mashoko awo mumanewspaper nemaradio. Kuita kwavanhu vasingagoni kugashira kuti havana chavakataurira vanhu veZimbabwe chavakaona chakakosha chinogamuchirika, vanhu veZimbabwe vachibva vasarudza muNangagwa neZANU PF. Isu zvisinei ngazvitityisi nekuti veopposition vanopikisa ndoragara riri basa ravo. Tinongoona zvamumadhorobha nzira dzanguva makomba oga Marara, vamwe vana vatokura vatova nezvitupa vadoko pamatutu amarara akasiyiwa neveopposition achingoungana mukati memadhorobha. Saka veopposition vanopikisa isi tinotovaziva kuti havanei nekuti nyika iende mberi
nechikonzero chemuchidaro vamarapira.
Nekuti pachokwadi dangwa neshungu dzekuti nyika iende mberi taisashaya chimwe chete chekunongedza chatinogona kuti apo ndivo vakaita vakagona. Kana ndichinge ndanyepa ndinongokumbira kuti paite chimwe chete ivo chavachataura kuti tisu takaitawo icho chaendesa nyika mberi.
Mukuru mubazi rezvekuburiswa kwemashoko muzanu PF vafarai marapira vari parunhare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera, Blessing abatawo mutevedzeri wemutauriri webato guru rinopikisa munyika reCitizens Coalition for Change, Vostalo Sisiziva.
Zanu PF haina credibility inodiwa kuti ioneke ichipusha nyaya dzakafanana neidzi at the international platform.
Nechikonzero chei muchidaro vasiziva?
Nekuti munoziziva kuti tirecognize internationally, tinofanira kuti tiresolve maissues edu domestically. Haungatangi nekuda kugadzirisa maissues internationally usati wagadzira madomestic problems ari muZimbabwe anobva panyaya yesadzo zviri kuita zviri pamutemo. Zvamuri kuona izvezvi pese pese there is no democracy munyika muno. Muona kubviswa kuri kuitwa mamembers of parliament nemadambudziko ari kusangana nevanhu instead of kuti focus on resolving the domestic political questions dziri kumunyika muno. Hatigoni kunosimuka tichinotaura anything chinometa international.
Sei zvisingakwanisiki?
Nekuti credibility international inofanira ichibva from our ability to resolve our domestic problem.
Mutevedzeri wemutauriri webato guru rinopikisa reCitizens Coalition for Change, Vostalo Siziva. Mukupeta nyaya iyi, Blessing abatawo gweta uye vachitungamira sangano reZimbabwe Democracy Institute, Dr. Pedzisai Ruhanya.
Chendingataura chokutanga ndechekuti vamunangagwa nehurumende yavo yeZanu PF vanofanira kuziva kuti sangano reUnited Nations rinomirira chii. Chidonzvo chikuru cheUnited Nations through the United Nations Charter ndechokuita mendeni international peace and order pasi rese, kuchengetedza mutemo nerunyararo pasi rose.
Ko vamunangagwa neZimbabwe vangazvitadza here izvi varwanya?
Vamunangagwa vanoda kundopinda mudare reSecurity Council remananipermanent members, ririro sangano guru rinoonekwa nezvekumendena kworunyararo pasi rose. Imo munyika mavo chaiwo vachingoti avhura murumo wovharira muchitokisi. Mapolitical party vamwe vanoapwanya vachitora vachiisa zvidzuri zvavo vachiti ndizvo zvatoe CC matare chaiwo achiri kwa munhu angobuda musango angobuda mudunhu otozvindini secretary general of political party. Matare avo ndizvezvo ndiyo peace and order here yavanoda kundomendena kuUnited Nations. KuUnited Nations ukagusi kwemadzanambwanana isangano rinofanira kumendena kana kuti kuona kuti pasi rese rinonyararo. Saka icho chishuviro chavamunangagwa zviroto zvavo, asi sokutaura kwamugabe muchakabvu zviroto zviroto.
Gweta uye vachitungamira sangano reZimbabwe Democracy Institute, Dr. Pedzisai Ruhanya, vari parunhare muHarare naBlessing Zulu Studio 7.
The Voice of America, VOA.
Dare repamusoro reHigh Court nezuro rakamisa bazi rezvekurima, mudzviti uye mapurisa avaiti vatumwa nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa kudzinga mhuri mazana masere papurazi reskia riri kuNorton mudunhu reMashonaland West. Vashandi ava vanoti vakasiyirwa dzimba dzavari kugara nemurungu wavaishandira uyo akazotorerwa purazi uye havana kwekuenda. Asi mutongi wedare repamusoro vaRogers Manyangadze vakati nzira yaida kudzingwa nayevanhu ava haisi pamutemo. Hatina kukwanisa kutaura negurukota rezvekurima vaAnxious Masuka kana gurukota rezvemukati menyika vakazembeka zembe, sezvo vose vanga vasiri kudayira nharembozha dzavo. Asi Taboka Ncube weStudio 7 abata gweta rakamirira mhuri idzi uye vari nhengo yeZimbabwe Lawyers for Human Rights muzvare Tafadzwa Muchenje.
VekuMinistry of Finance nevekuofisi yekwadistrict administrator vekuChirigutu paivawo nevekuema nemapurisa eZimbabwe Republic Police vakaenda kupurazi rinonzi Skia Farm kuNorton vakadedzera musangano kune vagari vemukomboni vepaplot number 46 Skia Farm. Sera vakazoudza vagari vemukomboni kuti vaiva nemazuva matatu ekuti vatane nezvinhu zvavo vabve mukomboni imomo.
Ko ivo vaida kudzingwa vaitiwo kudii sezvikonzero zvekuti vasadzingwe?
Vagari vemukombonomu vakabvunzawo vachikumbirawo order yedare ya ita ura kuti iwo waifana kubuda mkombo wanda gari mkombo waka uya wakati waka sana ngurao wachiti iwo waila mashandi emurungu aiki Martin Skia akanga alie murijie plaz nekundotoni atisikia wachu akazo boba plaz takaitua land reform program iwo waifana ngurao wachiti wakanga wawa ni makore ya nidarika 22 Skia apa atama mkombo plazi pa ya kigarapo. Chaka iwe chichemo chawo chawa chokuti mazama chachatapio ya kutiwa vipa pras wakanga la ume siru wao na kuti wakanga wasina kukuenda uye shi seza tino ziwa muno mzimbabu kukunaya.
Dare iro raka zoti kudi?
Dare raka tunga ni shure chakaenda ya ika tunga na judge and justice manyangati mtongi webara katara utiye vanhu vaifana kupiwa mukana kana kupiwa efficient order kuti vazopa dare vakataura iro kuti hazvaigona kuti munhu angonzi ibva panzvimbo pasina kupiwa tinoti order muchirungu nedare yaitendera iyo kuti paitwe efficient order.
Tichitarisa pamutemo, chii chinofanira kunge chaitwa kuti vanhu vadzingwe?
Chinofanira kuitika ndechekuti munhu anenge achida kudzinga munhu panzvimbo anofanira kuenda iye kudare onoisa masamanishi ake eeviction. Koti yoongororawo ichinzwawo kuti iye wacho ari kuda kudzingwa haana here zvikonzero zvake zvaanoda kupawo kuti asadzinge.
Gweta vari nhengo yeZimbabwe Lawyers for Human Rights Muzvare Tafadzwa Muchenje vari parunare muHarare naTaboka Ncube weStudio 7. Dare repamusoro reHigh Court nasi rarasa nyaya yevaikokera nhengo dzebato rinopikisa muparamende vaAmos Chibaya nemutevedzeri wemutauriri webato iri vaOstalos Siziva nevamwe yekupikisa kudzingwa kwavo mudare reparamende nevari kuzviti ndo vakafanobata chigaro chemunyore mukuru webato reTCCC vasengezo Shavangu. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Vachitora mutongo wavo, mutongi vapisirai kuenda vati hapana zvizhinji zvavangataura pari zvino sezvo patori nechimwe chikumbiro chiri kudare chakakwidzwa neveTCCC zvakare vachiti vachavangu havana masimba ekudzinga vanhu sezvo vasiri nhengo yedare iri. Senator Jameson Timba veTCCC vatsinhira mashoko aya.
Vakati ivo tinofanira kuti tiite pesuo nyaya iyo iri kudare kuti tipedze nezvanga zviitwa navachabangu.
Gweta ravachavangu vanxuvani Stole vanoti vafara nemutongo wapiwa nedare nhasi uyu.
Saka koti yazoti no vanodziziva kuti masamons iwavo anga akakosha achikosheswa nekuti kune umbo unofanira kubudiswa badare. Saka ivo vazozviona kuti masamons anononoka vakamhanya neuseri vachizama kuti vavhare dare maziso vawane order vabato.
Vatimba vaudza Studio 7 kuti nyaya yekuti vachavangu vane simba here kana kuti kwete rekudzinga vanhu ndiyo ichapedza makakatanwa ose.
Yato mumatare sekutaura kwatiri kuita izvinezvi kune zvidanho zvichatorwa chidanho chatichatora iye zvino ndechekuti tiende kupretrial conference togadzira matimings edu toisa umboyo hedu toenda kutrial asi zvinhu zvatora kuti tiite nokasa kuti tipedze bongo zose.
Vachavangu vari kupomerwa mhosva yekushanda nebato riri kutonga rezanupf mukudzinga nhengo dzeTCCC muparamende nemakanzuru asi mushandi mukuru muchikamu chekuburiswa kwemashoko muzanupf vafarai marapira varamba mashoko aya.
Hatiudziri bato rinopikisa zvekuita asi tinongokurudzira kuti vaite zvinhu zvinoitisa nyika yedu ende mberi, vaite zvinhu zvinoita kuti vana veZimbabwe vave neramangwana rakanaka. Izvi zvokuti vari kugara vachipokana vachiita kuti mari dzenyika dzitambisiwe nemabyelection zvinhu zvisina kunakira vana veZimbabwe.
Zvichakadai, mutongi Justice Kwenda pari zvino vari kunzwa nyaya yakakwidzwa kudare navachavangu yekuti vachibaya nevamwe vavo vasapinde musarudzo dzemabyelection pasi peTCCC sezvo vakadzingwa nebato iri. Rimwe remagweta avachavangu Advocate Lewis Uriri vauza dare kuti vachibaya nevamwe vavo avafaniri kumirira Triple C nekuti hapana zvashanduka pakudzingwa kwavo mubato. Nyaya iyi yabatanidzwa neimwe yakakwidzwa kudare iri nasachigaro weZanu PF mukagovi district mukoba North kugweru vaChristopher Niwa yekuti vachibaya vasakwikwidze musarudzo vachiti Zek yakatadza kutambira mapepa avachibaya sezvo vakadzingwa muTriple C. Gweta reTriple C vachaus kwaramba vaudza dare kuti mutongi haafaniri kutombonzwa nyaya yavachavangu navaniwa vachiti haina maturo sezvo pasina kurasikirwa kwavanoitwa kana vachibaya nevamwe vavo vakapinda musarudzo idzi. Vatiwo hapana akarambidza vaviri ava kupinda musarudzo vachiti savachavangu vakatotadza kudoma vanhu vachamirira bato ravo musarudzo idzi. Nyaya iyi iri kuenderera mberi mudare pari zvino. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Bazi riri kuchengetedzwa kwemhuka munyika reZimparks rinoti riri kushushikana zvikuru nekufa kuri kuita nzou mumasango emunyika. Mutauriri webazi iri vatinashe Farau vati nzou dziri kufa nekushaya mvura nekuda kwekushanduka kwemamiriro ekunze uye kuisirwa muchetura nevanovhima zvisiri pamutemo. Pane mashoko ekuti nzou dzafa kubva gore rapera. Kunzvimbo dzinochengeterwa mhuka dzasvika 156. VaFarao vatendawo kuti nzou dzakawanda dzafa gore rino kudarika mamwe makore. Nzou dzakawanda dziri kuHwange National Park. Mukuziya nezvenyaya iyi, Ivan Zininga weStudio 7 abata kanzura weWard 18 kudete kuHwange vaStanley Torima.
Hwange National Park ndeimwe yedzimwe nzvimbo dzepaks ine nzou dzakawanda.
Zvakamira sei manzwire wamuri kuita munharaunda umu? Zviri kumbonyatsofamba sei? Dzinenge dziri kunzi dzanyanya kuwanda dziri kufa?
Hai, tinonzwawo semanzwire amuri kuita kuti dziri kufa. Ndichiona sokuti zvinonyanya kuti dzise nouwandu hwamuri kunzwa inyaya yekuti idzo pachadzowo dzawanda ende tikaona uwandu hwadzo nemvura dzaifanira kuwana, I think ndo pane tsaona yose inokonzera kufa kwadzo, because kana nguva dzaakusvika kunana October November mvura yakanonokwa kuuya, panoita dambudziko rokuti dzinenge dzaakuneseka kuwana mvura yakakwana.
Asi kumashure uku kugara nekugara dzaimbonzwika kunzi dzinofa here neuwandu huri kunzwika mukore unouyu?
Handichinyatsokutondera hangu zvakanaka kana taakuita makombarizen but even kumashure kufa dzaimbofa nokuda kwokushayawo mvura. Iye zvino izvi manzira atiri kuita nhamba inenge yakwirira sokutaura kwamuri kuita. Ndinoona sokuti pano musiyano kuti yesi dzakanga dzichifa asi pamwe kufa kwadzaakuita izvezvi kwativedzere.
Tinombonzwawo vamwe vachitaura kuti kuno vagariwo vanopinda vachiita zvekupocha zviya, izvi zvinoitikawo here izvozvo?
Kana ndichiri kunyatsotondera zvakanaka, zvambenge zvichiitika panguva dziri mumashure makore maviri matatu mumashure zvazvinyatsokuita zvino. Tichitoonawo vanhu vane nyanga dzachona vakasungwa namapurisa but pari zvino handingati hazvisi kuitika, zvinogona kudaro zvichiitika asi maitikiro azvo atisiyani nemaitikiro okumashure kuti maybe mazuva ano zviri kuitika asi zvisina uwandu hwakafanana nehwanga huriko mikore yadarika.
Kune veparks vatinombonzwa kuti vanotaurawo nevagari vachivapawo maupdate yezvinenge zvichiitika, munombosanganawo navo here?
Tinotosangana navo muzviitiko zvakawanda. Patinenge tasangana navo kazhinji kachona vanokurudzira vanhu vomunharaunda kuti vagarisane nemhuka idzodzi dzedu dzakafanana nenzou nechirungu chavanoti living with wildlife in harmony. Vanouya kuzokurudzira zvinhu zvakati wande nzvimbo dzedu dzatinogara dziri paedge yeHwange National Park. Tinoindaraktia zvakanyanya nemhuka inonzi nzou.
Kanzura weWard 18 kudete kuHwange vaStanley Torima vari parunare naIvan Zininga weStudio 7. tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Dare remuMombasa kuKenya rapomera mhosva dzekuponda kune anozviti mufundisi Paul Ntenke Mackenzie, akakonzera kufa kwevanhu mazana mashanu vekereke yaaitungamira. Ntenke nevamwe makumi mapfumbamwe nevana vari kuramba mhosva yavari kupomerwa iyi. Ntenke akaudza vanhu vemukereke yake kuti vakatsanya kusvika vafa vaizoenda kudenga kunoonana naJesu. Israel inoti yabomba nzvimbo dziri kuchamhembe kweGaza kwayati yanga ichirwisa varwi vechikwata cheHamas. Asi bazi rinoona nezveutano muGaza rinoti Israel yauraya vanhu gumi nevatanhatu, vakawanda vacho vari vana vadiki. Zvichitevera mutongo wapiwa nedare repamusoro reHigh Court nhasi wekurasa nyaya yakakwidzwa kudare iri nebato rinopikisa reCCC riri pasi peutungamiri hwaNelson Chamisa yekupikisa kudzingwa kwenhengo dzebato iri nevari kuzviti ndo vakafanobata chigaro chemunyori mukuru webato vasengezo chavangu. Vamwe vanoongorora zvematongerwo enyika vave kubvunza kuti zvine musoro here zvekuti bato iri rirambe riine chivimbo nematare edzimhosva yemunyika. Vamwe ndo vari kuti mutemo unopa mapato masimba ekudzinga nhengo dzavo muparamende nemumakanzuru wave kushandiswa zvisizvo, nekudaro unofanirwa kutariswa zvakare kana kutobviswa mubumbiro remitemo. Mukuziya nezvenyaya iyi, tabata nhengo yeCCC mudunhu reNorth America vatawanda dzokora, pamwe nenhengo yeZANU PF mudunhu reBritain Dr. Masimba Mavaza. Tatanga nokubvunza vadzokora kuti bato ravo ranangepi nezviri kuitika izvi.
Ayo, isu tunongo ramba tichiudza vana veZimbabwe kuti musangano wedu wakamira zvakanaka. President Chamisa vari kuita basa ravo saPresident, vari kuteererwa, vari kufarirwa nevanhu. Munongoona zvavanoita vakangokandwa chero mufananidzo wavo pachivhitivhiti. Zimbabwe yese inosimuka, asi rizvo zvinoitwa navamunangagwa izvozvo. Saka zvimwe zvese zviri kuitika izvi mahumbwe, idrama. ZANU PF iri kupinda mumba medu, iri kupaza mumba medu ichishandisa makots, ichitaura kuti munhu akaita saShabangu asingazikamwe asiri Secretary General anongouyawo zviti ndi Secretary General. Asi sebato takamira pakanaka, tiri kugadzirira zvinhu zvedu, tiri kuziva nyaya iripo. Nyaya iripo ndeyekuti vamunangagwa vakapira sarudzo dza2023. Tinoramba takamira ipapo, uye ticharamba tichitaura nemaorganizations akaita sana SADC nevamwewo kuti tigadzirise nyaya iyoyo, nokuti tinoziva kuti zvese izvi ndozvinoda kuitwa neZANU PF kuti itivharidzire kugadzirisa nyaya chaiyo chaiyo yeAugust 2023.
Tinzwe kuna Dr. Mavaza, munoti
zviri kuitika muCCC zvanga zvakatarisirika, nekuti vagara vanobika mbodza pachivanhu. Tinoti zviri kuitwa neCCC anonzi madhambitanana mabhuruku avambodzo, zvoreva kuti kutamba kwepwere kusina musoro, kugara naka uona dzevanhu. Vana veZimbabwe vanga vanofanira kutarisa kuti matongero avachamisa vatadza kubatanisa boka ravo roga. Saka mukazomupa nyika mukomana uyu, nyika inoparara. Yubi record as a citizen anytime naChabangwe weCCC wotaka kunyeberana kudai vahasi wedu ndowanhingi. Toenda panyaya yabudabuda renhasi, baba, tofanidzize kuti handinzwisise kuti vanhu veCCC vanofunga netsoka here kana kuti vanofunga nei, nekuti varoziva kuti pane dare rakagara rikataura kuti haukwanise kukwidza uri mabato rakudzinga kusvika bato racharanyora tsamba chahasina kukudzinga. CCC havanoita izvozvo, vari kuendera mberi nekuregista. Votoenda futi kudare rakavanyima pekutanga, hazvishanduke. Mumwe jaji haagone kushandira zvaitwa nemumwe jaji. Zvaifanira kuita CCC yaifanira kuita inonzi appeal. Vaifanirwa kutanga vaita appeal vagadzirisa ziva kwavabva, nekuti kwavari kuenda usiku vaifanira kugadzirisa kwavabva.
Vadzokora, tinoona kuti munoramba muchienda kumatare edzimhosva, hamunonongedza kuti akakepshwa sei muchiramba muchitemba nematare kana kuti kuva nechivimbo nematare hamunoti akakepshwa?
Tiri vana veZimbabwe, kana tiine nhunha dzedu tinoenda kumatare edzimhosva nekuti tiri bato rinoremekedza mutemo. Kana baba vachikanganisa zvinoitwa navamunangagwa, hatizovarambi kuti havasi baba vedu. Tinoramba tichingovati ndibaba, asi tiziva kuti tina baba benzi. Kuna baba vanozviti mutungamiriri wenyika asi vari benzi. Ndozvakafanana nekumatare edzimhosva, kuti ndokwatinokwanisa kuenda ikoko nekuti tiri bato rinoremekedza mutemo.
Dr. Mavaza, munoti
judgment yabuda nhasi yarambidza vaOscar Ruzina naChibaya nedzimwe nhunhu dzatunza dzese dziya kuti aiwa hamupinde paballot box musi wa3 February. Saka zvatorambwa kare, chamungangoita vadzokora kwete kupopota nekungotomotoka. Endai kudare redzimhosva riri pamusoro moita appeal, munobvumidzwa. Kwete kungopopota muri mumigwagwa, hazvina kwakune kusvitsai. Haungapfeke shangu chitsitsiro chiri mberi, haukwanisi kufamba. Saka iko zvino izvi TCC yazvisunga yega mbira dzakondo, yaida kutsvaga yekupomera, yakubata uswa.
Vadzokora, vanhu vari kuti mutemo iwe wekudzinga nhengo dzinenge dzasarudzwa unenge waakushandiswa sezvisizvo, kunyange hazvo uri mutemo uri mubumbiro remutemo wenyika.
Ndinowirirana nevanhu vari kutaura izvozvo. Saka mutemo iwoyo zvechokwadi unofanira kubviswa kuitira kuti vana veZimbabwe vamiririrwe nevanhu vavanenge vasarudza.
Dr. Mavaza, hanzi mutemo ubviswe uyu werecall.
Awa, mutemo uyu wakanaka zvachose.
Manzwa kunhengo yezano PF mudunhu reBritain, Dr. Masimba Mavaza vari kuBritain kwakare, uyewo nhengo yeCCC mudunhu reNorth America vatawanda dzokora vari kuNorth Dakota muno muAmerica. Munhau dzemitambo, nhasi kune makuwerere kumakwikwi eAfrica Cup of Nations kuIvory Coast. Nenguva dza7 kune mutambo pakati peIvory Coast neNigeria, kuchitiwa nenguva dza10 manheru kune mutambo pakati peEgypt neGhana. Nezuro, Zambia yakaita mangange 1-1 neDRC, Morocco ichirova Tanzania 3-0. Kuti tinzwe zviri kuitika kumakwikwi aya, Marvelous abata nhengo yesangano revatsigiri vechikwata chenyika reZimbabwe National Soccer Supporters Association vaRomario Musekiwa.
Ivory Coast yakatanga zvakanaka. Sevanhu varikuora kungati vari kuhosta mutambo, vakatamba zvakaitarisira timu inenge ichihosta tournament of this magnitude. Inofanira kunakidza, inofanira kugohwesa mabhora. Apo vari kusangana neNigeria. Nigeria, ini ndikayamuchora Nigeria ndiri kuti chachiri chakapinda nyoka. Haisiri Nigeria, taiziva kudhara iyaya. Henanwangu kanu, shangari yangu jejeyo kocha, wana Tijani Babangida, wana Temboe. Aiwa, wapfuko mazuvano. Atinga vasina nezviziva kukosha kunoita bhegi ravo rinonzi Super Eagles. Iwo riya ani vakapeta rerea kuti zvinomborei kutambira bhora Nigeria. KuNigeria bhora vanhu vanoitisa zvakanyanya, but timu yavo ine zvaitamba zvosvika panotasirwa nevafidibwai. Saka inenge ndichiona ichistruggla zvekuti inorwa neIvory Coast.
Tombotarisa kuti pane mumwe mutambo zvakare weGhana versus Egypt, munoona zvichibuda sei apo?
Apo inini ndinomhanya neGhana Black Stars. Egypt ndaneno, Egypt ni kubva kudhara zvayo anitari. Any team inokotamba neEgypt ndeinjoti ndainechepfinga ivo. Apa ndagara ndiriwo mutsigiri vangu ndinokama zvakanaka netandi wakawanda nevakuru zvebhora vekuGhana. Saka ndiri kutsigira zvakanyanya Ghana. Ghana ndiri kuitipa kuti inohwina nhasi. Inohwina nhasi, inoona kuti haina chimo margin but iri kuita maximum point. Egypt yakazunguzwa ikabviswa chiri kunetswa neMozambique. Saka hazitoziva kuti pekutambira izvozvi. Enda bhava kwasangana neGhanawo yakarohwa first game zvekuti mitambo iyo wakaipa iyoyo. Asi ndiri kuti Ghana ikasunda dzikasimba inohwina game iyori. Egypt haisiye Egypt yataita kudhara yainge nanaamvira Hamdi Musa vana Muhamdi Abdusika nahosa Mohsen vanhu vari kurinaya nemutambo anonzi Muhamdi Mosala weligakuuya uya.
Tombotarisa kuti imi munoshanda nevatsigiri vemunyika vemunhabvu vari kuona sei zviri kuitika kumakwikwi aya?
Vatsigiri vari kuchera bhora zvakanyanya. Ukada kuona nzvimbo dzinonwa mutambo masports club mudzimba magetsi anga arimbotinyara. Aiwa,
tinotenda nhengo yesangano revatsigiri vechikwata chenyika reZimbabwe National Soccer Supporters Association Romario Musekiwa ana Marvelous Musanganya uye weStudio 7 parunhare. Musakanganwa chirongwa chedu cheLive Talk Women's Round Table na8 PM, apo tiri kutarisa zviri kuitwa nemadzimai kusimudzira nyika munyaya dzebudiriro. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC, ndokusiya mina Taboka Ncube.